Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wemuvhuro gunyana 24, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachaedza nepose pavanogona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzinotevera.
Kana vari serious nekuda kuona zvinhu zvichinja nyika ichibudirira, vanofanira kuteerera. Otherwise vachapusha 5 years dzese izvi and hapana chichabuda ipapo, nyika icharamba ichingodonha vanhu vachitambura.
Nyaya yekupikisa kwavagift konjana veMDC Alliance kukunda kwavadexter nduna veZANU-PF kuchegutu West yonzwikwa nhasi mudare rinoona nezvesarudzo reelectoral court. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nekunonoka kubuda kwemagwaro anozvibvumidza kugara pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachaedza nepose pavanogona napo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzinotevera. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nezuro nezvizvarwa zveZimbabwe muNew York muAmerica pamberi pemusangano weUN General Assembly. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vakatambirwa nekambo kavaishandisa pakutsvaga rutsigiro kajapreza kanonzi kutonga kwaro. Vachitaura pamusangano uyu, VaMnangagwa vakati musarudzo dzapfuura vaida chose kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vavhote, asi zvakakona n'anga murapwa achida sezvo painge paine zvimhingamupinyi zvavati vanofunga kuti zvichagadziriswa mumakore mashanu anotevera.
Wherever I went, our people in the diaspora were begging me to make sure people in the diaspora should vote. I have said as I made my presentation, I agreed with that request. But we were not able in the time available to have the logistics put into place to implement that objective.
VaMnangagwa vakatiwo Zimbabwe yakatemerwa zvirango neAmerica, Britain nenyika dzemuEU nekuda kwekuti yainge yatora minda.
Let me assure you that we are where we are as a result of a decision which we took on the land reform program. I am not regretting that we took back our land.
Mutungamiri wenyika akavimbisawo kuti hurumende yake itsva icharwisa uori uye kuwedzera upfumi hwenyika. Asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzinoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yaitonga nedemo. VaMnangagwa vatiwo vane chivimbo chekuti hurumende yavo ichasimbaradza ukama hwayo nenyika yeAmerica. Vati vakaita misangano nevamwe vedare reCongress neSenate avo vave kunzwisisa kuti hurumende yavo iri kuedza nepose painogona kuunza utongo hwejekerere. Vachitaura pakapera musangano uyu, muzvare Shingi Mangwiro vakati vakafara zvikuru nemafambiro ainge aita musangano uyu.
Isusu tiri kumiririra management consulting firm inonzi Wafamba Wapota ichange ichi batsira image yeZimbabwe muno North America nekuziendo musangano yakasiyana siyana sei watanga tiri panapa nasi zvandaona zvanyanyovunzwa nevanhu munomu vari kudamikana yekunge vachinge varipo pamabasa pakupiwa kweminda dzimba nemari nekuvhota ndozvandaona zvanyanya kubuda maZimbabweans munomu mudiaspora vachikumbira mutungamiriri wenyika naminista wedu wefinance vanube navamangunjika vanga vakamiririra hurumende yedu yeZimbabwe.
Sachigaro weZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vakativo vakafara zvikuru nemafambiro ainge aita musangano sezvo vanhu vose vaipiwa mukana wekutaura zvavanoda.
Tiri kuno kunze kwenyika tinotumira dzimari kuZimbabwe, tine zvichemo zvakati wandei zvinosanganisira kuti vamwe vari kuno vanoona sekuti mutemo unoda kuti unhadzurudzwe kuti vanhu vari kunze vakwanisewo kuvhota zviri pamurao. Pane zvimwe zvakaita semabhizinesi vari kuno kunze vada kuona kuti vangapinda sei kuita mabhizinesi kuti tisimudzire nyika yedu. Angava mabhizinesi madiki diki, saka president vachinzwa izvozvo zvinhu zvatakatarisira kuti nyika yedu ivandudzwe.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu ndiva Dan Moyo, vanhu vasachigaro MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe.
Kana vari serious nekuda kuona zvinhu zvichichinja nyika ichibudirira, vanofanira kuteerera. Otherwise vachapusha 5 years dzese izi and hapana chichabuda ipapo, nyika icharamba ichingodonha vanhu vachitambura. Right now ivo pachavo vari pamasanctions ekuuya kunoku kuAmerica nekune dzimwe nyika. Vangouya havo paUnited Nations because United Nations inovabvumira. Zvinhu zvatisingadi kuti zvirambe zvichingoitika izvozvo, saka todi kuti tigadzirise zvinhu zvacho zvatoziva kuti zviri kukonzera kuti zvinhu zvidaro.
Vamunangagwa vakapinda musangano uyu vaine gurukota ravo rezveupfumi Professor Mthuli Ncube uye Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. Mangudya. Mutungamiri wenyika ari kutarisirwawo kutaura pamberi pedare United Nations kekutanga musi wechitatu. Kumucheto wemusangano uyu vari kuitawo musangano nevamwe vakuru vakuru vehurumende yeAmerica uye vatungamiri vedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndine Blessing Zulu.
Dare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reElectoral Court riri kutarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nevaimirira MDC Alliance musarudzo yemiriri wechegutu West vaGift Konjana avari kupikisa kugadzwa kwaDexter Nduna veZANU PF semiriri wedunhu iri. VaKonjana vari kupikisa danho iri vachiti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, vachiti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iyo yakati vanduna ndo vakakunda yakakanganisa manhamba akabuda musarudzo iyi. Studio 7 yakundikana kubata vanduna kana magweta avo kanavo veZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe mativi avo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaKonjana avanoti vanoda kuti dare ritonge kuti ndo vakakunda uye kuti vagadzwe senhengo yeparamende.
Hongu, nyaya iri kupinda nhasi kuHigh Court mudare ramutongi mukuru vanonziwo Judge Dube ichokwadi tichange tiri kumatare nasi.
Zvii zvamuri kutarisira kudare irori?
Nhasi uno tiri kutarisa kuti gakava redu riri pakati penyaya dzemanhamba kana kuti mavhots akawanikwa neni kana kuti navanduna zvigadziriswe, nekuti tine gakava pakati pangu navanduna. Asi nhasi uno tiri kutarisira veZEC kuti vape humbo womudare kuti ini ndakawana mavhoti akawanda zvakadii, vanduna vakawana mavhoti akadii, uyezve ndiani vakakunda musarudzo yekuchegutu.
Asika vaKonjana, tinonzwa kuti veZEC vakanga vakangonyorawo magwaro avo avakasvitsa kudare vachitsanangura mawanira avakaita mafigiri ekuti vanduna vakanga vakunda sei nekuzogadziridza kwavanoti vakaita vazoona kuti imi ndima mune mafigiri ari pamusoro. Izvi zvakatarisa dare kuti ringoti ripe mutongo.
Dare riri kuda kuziva kuti mapepa avakaita ndeapi. Vakaona kuti zvakakodzera kuti veZEC vauye mudare kuti vanyatsotsanangurira dare kuti ndeapi mafigiri akawanikwa neni, uyezve ndihapi akaonekwa navanhunduna nokuti maafidavits kana kuti zvinyorwa zvakanyorwa nevezeki hazvisi kukwanisa kupindura mibvunzo ine dare panguva ino. Saka ndokusaka rakaona zvakakodzera kuti ivo mbune vezeki vauye kudare.
Uko tinonzwawo kuti pane magwaro mav11 mav23a nemav23b akazoiswawo mudare nemagweta ava nduna. Zvinosiya papi chinyunyuto chenyu kudare?
Izvi zvinoita kuti chinyunyuto changu chiri kudare chinyatsobuda pachena. Hongu vakauya nawo mav23a and b asika sematauriro ataita pekutanga mav23a and b avo haasi kubetsera nokuti haasi kukwanisa kuchinja zviri kutaurwa nevezeki. Saka vezeki zvavari kuuya vari kuuya kuzotaura kuti kwete aya mapepa vakana kuti magwaro auya navanhunduna haasiwo kana kuti haana kubva kwavari, asi akabva kwavari otaurwa kunzi ndeapi. Uyezve izvozvo ndo zvichapa dare umboo hwekuti akahwina musarudzo ndiani kuchegudo.
Saka imi chamuri kuda kuti munzi ndimi makakunda here kana kuti muri kuda kuti kuitwe rerun sarudzo dziitwe zvakare?
Kuchegutu hakusi kuda kuitwa rerun, asi kuti kuri kuda kuti kuzivikanwe kuti akahwina musarudzo iyi ndiani, nokuti vezeki vari kubvuma kuti vakaita mistake pakuverenga kana kuti pakudzirisa mafigiri aya. Saka iye zvino vari kukumbira dare kuti rikwanise kuvapa mukana wekuti vagadzirise kuti ndiani akahwina kuchegutu, nokuti ivo nebumbiro remutemo kana bumbiro remutemo remaelections havachina simba rokuti kana vachinge vaita mistake vanokwanisa kuigadzisa vari voga. Asi vanotoenda kudare, dare rovapa simba rokuti aiwa apa makakanganisa, chiita yekuti akahwina ataure kuti ndiye akahwina. So ndo zvatinosi dare riite pakupera kwezuva radare.
Vanga vari vagift konjana vakamirira MDC Alliance musarudzo yekuchegutu West vari parunare kuchegutu nestudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinonzi zvave nemwedzi yakati kuti zvisati zvapiwa mari dzemihoro kana kukundikana kuwana mabasa nekuda kwekunonoka kwebazi rezvemukati menyika kuzvigadzirira magwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anozvibvumidza kugara pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Vamwe vanhu vanonzi vari kuita dambudziko iri varayiridzi ava vanonzi vave nemwedzi inosvika mipfumbamwe vasati vatambiriswa mihoro yavo sezvo bazi redzidzo richiti rakamirira kuti vasvitse magwaro aya kuti rikwanise kuvabhadhara. Sachigaro wesangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Global Forum vaSolomon Chikowero vanoti vari kutambira zvichemo zvakadai zuva nezuva kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro aya, asi sesangano havana masimba ekumanikidza bazi rezvemukati menyika kukasika kugadzirisa magwaro aya kunze kwekunge yeuchidza chete. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika reSouth Africa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navachikovero.
Ichokwadi ichocho kuti vanhu vakawanda vari kuya nezvichemo izvi kuti izvo takaapplya maresisi edu ndewaya, asi hatisati tave nemhinduro. Asi tikadazve kuti titevere kuti tiwane kuti mhinduro yakamira sei kune veHome Affairs vanotiudza kuti rimwe dambudziko harisi redu, rimwe dambudziko ndiravo, nderekuti mapasipoti avo akaexpire kana kuti ari kuexpire muchinguvana nachidikidiki. Saka vanofanira kutanga vaenda kuconsulate kana kuti kuembassy yeZimbabwe vanotora mapasipoti vozouya tovapa mapemiti. But ongoona kuti excuse yemunhu anenge aisiwa chi abvunzwa vanhu vakawanda kuti ko mapemiti akamira sei. Saka ichokwadi ichocho kuti vanhu vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yemapemiti asati abuda kubva pavakaapplya ipapo.
Saka zviri kukanganisa vakawanda zvakadii nokuti tinonzwawo kuti kune vamwe varayiridzwa ane mwedzi ingasvika mipfumbamwe vasati vatambiriswa mari dzavo vari muSouth Africa imomo nenyaya yekunonoka kwepemitsuko.
Zvinotokanganisa zvikuru nekuti muno muSouth Africa kana kubhanga chaiko ukaenda kubhanga uine pasipoti isina pemiti yeyaiya kana mubhanga manga muna akaunti ine mari inobva yato vatoita kuya kunonzi kufriza pachirungu, vanotanga vanogadzirisa pemiti yako wozouya wodi wotora mari yako. Saka wani kumabhanga vanhu vari kunetseka kutora dzimari dzavo, vanhu vari kunetseka kuvhura mabhanga akaunti manyowani, vanhu vari kunetseka kana kumabasa chaiko kutsvaka basa kuti uri wani, nekuti kana vanotitoni pasipoti yako wotasa pasipoti yako wowanikwa mukati mepasipoti hamuna current permit, hauri wani basa. Wotoburitsa kapepa kaya kuti aiwa asi ndakamirira kapemiti, kapepa kakakonzi aiwa pemiti yako haingaiti mwedzi yakawanda kudai sezati yabuda. Saka zviri kukanganisa vanhu vakawanda zvikuru serei kumabasa ko.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuuyawo kwamuri?
Isusu chatinongoita kungobatsira neyatingati advocacy yekuti tinorinda kwavari tonotaura kuti onai vanhu vawanda kudai su ndokwatakazonowana kanyaya yekuti vanoti vamweni tiri kuvati ngavaende vanotora mapasipoti, sisi mapasipoti avo aakuexpire pachinguva nachidiki chinotevera. Vamwe vanenge vasina mapasipoti zvamu chose. Saka tinoramba tichingoita inonzi advocacy. Advocacy iyayo haina kwainganyanye kutisvitsa nekuti hatina anonzi malegal powers aya yekuti tingati isusu nekuti munhu zvakadai hamuna kumuitira zvakati, nekuti tiri munyika mavo katitori vakumbiriwo. Saka kutongoramba tichingoita advocacy tichingonyengererana navo.
Vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Global Forum vaSolomon Chikowero vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanosvika 32 kusvika pari zvino chiri kuramba chichipararira zvikuru mumaguta, kunyanya muguta reHarare. Hurumende inoti iri kushingirira kupedza dambudziko rechirwere ichi munyika nekutsvaga mari nezvikwanisiro zvekubatsira vari mudambudziko iri, pamwe nekudzivirira nzvimbo dzisati dzave neutachiwana hunokonzera korera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zveutano Dr. Norman Matara kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa chirwere chekorera, tinoona kuti pamasvondo adarika, although manumber of cases edu ekorera haana kunyatsokudzika, zvinonyatsofadza. Asi tinofara kuti vanhu vanga vari kufa nechirwere ichi vadzikira. Zvireva izvo kuti paita response yakanaka in terms of treatment, in terms of ruzivo rune vanhu about chirwere ichi. So we are happy kuti hatina kuzonge tichiona manumbers of death aramba achiwedzera in terms of cholera, although macases edu cholera masuspected cases nemamwe ari kuita maconfirmed haana kunyanya kuvika sezvatingange tichida kuti tichiona. Asi izvi zvinhu zvatinotarisira, nekuti tikatarisa kubata kunoita chirwere chekorera hachisi chinhu chekuti tinokwanisa kuchimisa within a very short period, because pane zvinhu zvakawanda zviri involved in terms of kuti chirwere chichinobata sei, kusanganisira kuti mvura inenge yava infected nebacteria, masource of waters anenge ava infected. So it's very difficult kuti tinge tichimisa nenguva pfupi pfupi.
Zvinofamba sei kuti kolera igozonzi yapinda zvakare mumvura dziri pasi pevhu dzemumigodhi nezvimwezvo?
Zvinhu zvakadaro zvinowanikwa nekuti ine maways akawanda ekuti mvura inonwiwa nevanhu inge ichitova contaminated necholera. Pane nzira dzakasiyana siyana dzinokonzeresa izvozvo kuti zvinge zvichiitika. Ndingati imwe yenzira inokonzeresa kuti mvura inonwiwa nevanhu inge iri infected inyaya yekuti mapaipi anofambisa mvura kunyanyanya muHarare, tinoiti inonzi reticulated system yachona yakagadzirwa inofambisa mvura, inoda kuti pange pane continuous supply yemvura mumatenki momo kuti imaintain yatinoti adequate pressure. But tikatarisa zviri kuitika iko zvino izvi, hakusi kuwanika mvura yakakwana, mvura dzekunge dzichivharwa haisi kunge iri continuous supply. Saka panoitika yatinoti negative pressure mune yatinoti reticulated system iyoyo. Saka negative pressure iyi inokonzeresa kudhonzwa kweinonzi effluent inowanikwa mumapaipi anenge ari mumaside nemapaipi anofambisa mvura anova ari masuwa paipi. Chimwe chechipiri ndechekuti mapaipi edu anofambisa mvura mapaipi akaiswa kare kare kuma1970 and iko zvino izvi ava broken down, mamwe achona akatsemuka. Tsvina zvakare inokwanisa kupinda mumapaipi anofambisa mvura nenyaya yekuti akatsemuka. Ose mapaipi emvura nemapaipi anofambisa tsvina masuwa paipi zvese zvakatsemuka, saka pari kuitaka kusangana sangana kwetsvina nemvura. Zvino izvo zvinokonzera contamination yemvura yedu netsvina yevanhu inotakura bacteria rekorera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Norman Matara vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sangano reorganizing for Zimbabwe rinoti riri kuita zvirongwa zviri kubatsira vekumaruwa kuitira kuti vakwanise kuzviriritira kuitira kuti vasarambe vachipemha kuhurumende. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Imwe nhengo yesangano iri vamunjodzi mutandiri vanoti sangano ravo rakatora matanho aya pamusangano warakaita mushure mokunge razeya mafambiro akaita sarudzo dzakaitwa mumwedzi wachikunguru. Vamutandiri vanoti donzo resangano ravo ndere kuona kuti panopera mwedzi gumi nemiviri pange pave nenhengo dzesangano ravo dzinomirira mawadhi ese ari muZimbabwe dzichibatsira vose vanogara kumaruva kuitira kuti vazvimiriri.
Takaburitsa madonzo akati wandei ekuzama kutsanangura kuti musangano uno weorganizing for Zimbabwe ungatore gwara ripi. Zvimwe zvezvinhu zvakawiriranwa ipapo ndezvekuti organizing for Zimbabwe inofanira kutanga kumobilize ichibva pasi ichikwira kumusoro, kana titi tichibva pasi nekuti mastructures yedu anofanira kutanga patingati pawadi, pekuti tinenge tiine vanhu vanenge vachibetsera kumobilize around my issues anenge achiimeja in that particular one. Zvichikwira kumusoro kusvikawo kuma national issues. Saka zvinorevawo tichaita mastructures pasi tichave nemamembers pamawadzi tichikwira tichikwira tichisvika patinozoita yatingati national task force inenge ichirepresentwa nevanhu vanenge vachibva kumaprovinces.
Vamutandiri vanoti sangano ravo rine vanhu vane ruzivo uyewo vakazvipira kushanda kumaruva vachibatsira nechirongwa ichi.
Zvanobuda muwadhi rega rega rinonzi rina council achange ari maissues atichazama kuti munhu wese anenzwi anokwanisa kutaura nekwapfungwa vacontribute sekutsanangura kwataita kuti voengage sei nevavakasarudza neutungamiriro wenyika kuti vapfuurire mberi nekuvaka madunhu avo asi nekuzvivaka sevanhu. Organizing for Zimbabwe tinofungidzira kuti capacity yakanyanya yatinoda ehuman resource, and tinofungidzira sekubuda kwazvakaita pamusangano ipapa kuti vanhu vatinawo vane capacity kuti yatingati vano unyanzvi hwekubetsera kuvaka musangano uyu, asi oso vanhu vakazvipira kuita basa irori rekuvaka musangano. Pachadiwa maresources, asi hatifungi kuti maresources akaita semari angatimise kusucceeda padonzo ratiri kupesua, because zvinhu zvatatogara tichitoita, zvinhu zvatiri kuita, tichatsvaga maresources kwaanowanikwa kuti tikwanise kuenderera mberi nezvatiri kuda kuita. Asi donzo guru redu nderekuti tikashanda nevanhu vari paground, zvinhu izvozvo hazvifaniri kutinetsa kuti tiite.
Vamutandiri vanokurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri kunze kwenyika kuti ishande nesangano ravo muchirongwa ichi mukupa ruzivo runodiwa nevanhu vekumaruwa.
Sekuda kwazvakaita musangano uyu ndezvekuti maZimbabwenzi ese kwese kwaari, kuti nyika ino inyatsovakika, maZimbabwenzi anofanira kutaura, anofanira kupa way forward, anofanira kubetsera nepfungwa neunyanzvi hwavainawo. Kunyangwe vari kunze kwenyika yatingati diaspora, vakaenda ikoko vakawanda vakanwana umwe unyanzvi hwekuti nyika yovakika sei. Organizing for Zimbabwe kutangira muSouth Africa kubva gore rapera yakatotanga kuita mamwe maprogram ainenge ichitaura nevanhu vari mudiaspora kuti todii kuti nyika ivakike mberi. Saka ticharamba tichikolaborata nemagrouping emaZimbabweans ari kunze kweZimbabwe, asi also internally tichashanda zvikuru neaya atinoti macommunity based organizations, maCBOs. Ava tichavapa unyanzvi hwatinenge tiinawo mune zvavanenge vachiita, tichavapa information yatinenge tichiwana yatinofunga kuti inovabetsera, patinokwanisa kuva empower nekuva capacitator tichange tichiita macollaborations akawanda nemagroupings iwaya.
Sachigaro wesangano iri vaClever Bere vanoti nhengo dzavo dzinenge dziri mumawadhi ndidzo dzichange dzichibatsira vekumaruwa kuita zvirongwa zvesangano ravo, izvo zvinosanganisira kuumba nyika nekugadzirisa matambudziko akatarisa neveruzhinji kumaruva.
Tinotarisirawo zvekuti mamembers edu anenge amawards anokwanisa kunge achizounganidza vanhu vese mavillages kuitira kuti vave vanoparticipata mukuumba nyika yedu, vanoparticipata mukugadzirisa matambudziko ari kusanganikwa nevana veZimbabwe. Izvi tikuzviita tichiona kuti nyika yedu pari zvino iri kulack leadership. Nyika yedu pari zvino ine mapolitical parties ari kungoita basa rekudhonzerana, asi vanhu vachifa mumarocation, vanhu vachifa mumaruwa, vanhu vachishaya zvekudya mumaruwa, vana vechikoro vachishaya mari dzezvikoro. Saka isu seboka reorganizing for Zimbabwe taona zvakakosha kuti timobilize ruzhinji rweZimbabwe rive rinove nemashoko panyaya dzekutonga kwenyika yedu yeZimbabwe.
Vabere vanoti zvimwe zvirongwa zvesangano ravo zvichaitwa nenhengo dzavo zvinosanganisira kudzidzisa vagari vekumaruwa nzira dzekudzivirira zvirwere, pamwe nekushanda nenhengo dzeparamende dzinovamiririra, uyewo nekutanga zvirongwa zvinounza mabasa.
Nyaya dzakafanana nekorera, kushaya kwemabasa, matambudziko ekuti vatungamiri vakaelektiwa vanenge vanosanganisira maMP nemacouncillors havadzoke kuvanhu, mamwe matambudziko ekuti isu sangano reorganizing Zimbabwe tiri kufanira kuti tiorganize vanhu kumacommunities edu vanga vachiquestiona maauthorities pamatambudziko iwayo, uyezve vanga vachiprovide mamwe masolutions. Nekuti nerimwe donzo rakabuda musangano ratakaona kuti vanhu vedu havasi organize maeconomic communities, saka takabuda nechitsungo chekuti tinofanira kunge tichibatsirawo vanhu vedu, mamembers edu, vana veZimbabwe kuti vave economically literate mumacommunities, tichivabatsira maprojects, tichivabatsira netechnical support kuitira kuti pavanenge vakudila nemaissues ehuman rights nedemocracy neaccountability yemaleaders vanenge vane maresources avo, vanenge vari empowered. Havachaite vanhu vaya vanotengwa nehupfu, vanotengwa nesauti, vanotengwa neshuga, vanotengwa nefertilizer, asi kuti vanhu vekuti vanenge vakukwanisa kuzvimirira vachichengeta mhuri dzavo, vachifida mhuri dzavo, uyezve vanhu vanokwanisa kunge vakukwanisa kucontributa kubasa ratinenge tichiita semusangano weorganizing for Zimbabwe.
Sangano reorganizing for Zimbabwe rinoti rakatanga chirongwa chekubatsira tinyika ive nechinangwa chekurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ishande muzvirongwa zvakasiyana-siyana pasina kubhadharwa mari. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachaedza nepose pavanogona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzinotevera. Nyaya yekupikisa kwavaGift Konja naveMDC Alliance kukunda kwavaDexter Nduna veZANU-PF kuChegutu West yonzwikwa nhasi mudare rinoona nezvenyaya dzesarudzo reElectoral Court. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nekunonoka kubuda kwemagwaro anozvibvumidza kugara pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakarema nera nhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Standekile Mhlanga.